none sikuti urongwa uriko kumunomotapa hotel urongwa wakanaka zvikuru kuarimi takatarisa nenyaya yegadziriro yemwaka watakatarisana nawo wekunaya kwemvura
asika tave kutopinda muna nyamavhuvhu varimi vasati vava neuso hwekuti mwaka uchafamba sei hachisi chanonoka here chirongwa ichi
chakatinonokei zvekuti mwaka unotevera kana kuti gore rinouya ndinenge ndakatarisira kuti aiwa chirongwa ichi ngachiuye kunana machi chaiko chaiko nokuti mwaka unotanga kugadzirirwa kunana machi na April patozopinda kupera kwana April tinotononoka kugadzirira mwaka nyanye takatarisa nyaya kuti huringa richitorwa richiongororwa uyezve nekuita winter plow inonzi winter iya
ndobvunzawo kuti chirongwa ichi chinonakira zvipi kumurimi
tiri musangano wekuti tenge tichidzidzisana kuti chii chatokwanisa kurima zvichienderanawo nemakambani anenge auya vanotengawo zvirimwa zvakasiyana siyana vanenge varipo vachizotaurawo kuti aiwa isu todavo nzungu vamwe nyimo vamwe zviyo mapfunde tinozobhadhira mari dzakati saka murimi achaenda kumunda achiziva kuti chinhu chaacharima chii uyezve chinenge chizombhadhara mari uyezve kune kuine nyanzvi dzinenge dzichiti dzidzisawo zvakare kuti iwo marimirwo acho tinenge tichirima sei kuti zvinhu zvinge zvichizobuda zvakanaka zvatinge takatarisira panyaya yegoho neunaku vanoona nezvemamiriro ekunze vanenge vachitidzidzisawo zvakare kuti mwaka watakatarisana nawo unenge wakamira sei
muchivakurudzirawo zvipi ivo varimi ava
ndiri kuti kune varimi wedu we uyai tidzidze tidzidzisane gwara rekuti mwaka uri kutevera tiri kushanda nawo takatarisa sei takanangana nawo sei.